trendybeats.com.
Streets on the beat.
Hello. Tenga chokwati, usachitengise. Eta niva pengise. Tenga chokwati, usachitengise.
Ingoma eta niva pengise.
Nofunga makusiva. Nofunga makusiva. Nofunga makusiva. Tatarika vasikana venyu. Tova nonichiva. Nofunga makusiva. Nofunga makusiva. Nofunga makundisiva. Vana venyu vakura. But I get but a fat, Cinder Pant, can I be that in my hand? In the eye, in the end, younger with trying, the cover for him, Bakawacha, the cover for him, Bakawacha, Tova Temisa, Uni Ava, Aquasha, Tova Temisa, Uni Ava, Aquasha. I see Bosch, I see Bosch, Bosch, Yangu, I see Bosch, I see. Bosha yangu
Tenga chokwati
Usachitengise Eta ndiva pengise
Tenga chokwati
Usachitengise
Ingoma eta ndiva pengise
Nofunga makusiva Nofunga makusiva Nofunga makusiva Tatarika vasikana venyu Tova nonichiva Nofunga makusiva Nofunga makusiva Nofunga makundisiva Wana venyu wakura Kini njini wavano daguva
Bata kechu Bata patu Bata patu Kata patu Yaguri ne mahendo Yaguri ne mahendo
Ini aike ni hendo Nyangwe wetrai engu Taka vapa hempi Baka wacha Taka vapa hempi Baka wacha
Tova temeza uni ava Akwasha Tova temeza uni ava Akwasha
I sing bosho I sing bosho Bosho yangu, I see bosho, I see bosho, bosho yangu. Nofunga makusiva, nofunga makusiva, nofunga makusiva. Tatarika vasikana venyu, tova nonichiva. Nofunga makusiva, nofunga makusiva, nofunga makundisiva. Wana venyu vakura, kini ndini wavano daguva.
More music on trendybeats.com.